nansi sanga tiri mumasvingo umo taungana nevanhu vane chitsama vakatisiyanei dzemumasvingo mumwe nezvo zvaaka chiredzi dhikita gutu nevamwe vabva kunana bhuira chaiko chinangwa chezuva ranhasi changa chiri chekuti ticherechedze International Day of Peace rinocherechedzwa pasi rese musi wa21 September tiine donzo rekuti Partnerships for Peace Dignity for All kushandira pamwe chete mukuunza runyararo zvichipa ruremekedzo nerukudzo kumunhu wese chinangwa chedu ichi chachiri chekuti masurvivors kana kuti avo vakapona mumhirizhonga dzapfuura vawane mukana wekucherechedza zuva iri vachitarisa zvekare kuti ndezvipi zvingaitika munharaunda mavo kana kuti izvo zviri kuitika munharaunda mavo zvavanofunga kuti zvinobatsira munyaya dzerunyararo.
Sei makafunga kuti zvakakosha kuti musangane nevakapona mumhirizhonga tichiona kuti zuva rerunyararo riri kutarisa munhu wese?
Vanonzvera nyaya dzerunyararo vanodaira ivo kuti vanenge vapona masurvivors of political violence vanoshanda zvakasimba uyezve vanogona kushanda zvakasimba kana paine urongwa hwekuunza runyararo munharaunda mavo kuburikidza nemabasa avanoita ivo kuburikidza nekugashira kana kuti kucherechedza kuti chiitiko chakaitika ichi chiitiko chinogona kusanduka kuburikidza nezvavanenge vachiita ivo mukugara kwavo mazuva ese munharaunda mavagere. Saka taona zvakakodzera kuti aiwo ngativapei mukana nekuti tachida futi kuti pabve pauya chikamu chekuti kune avo vakaasikirwa nehama dzavo vanobvawana mukana iyoyo kuti varangarire hama dzavo dzakavasiya. Saka taita chikamu ichocho chakare chekukuragarira avo vakatisiya nekuda kwemhirizhonga. Tapedza izvozvo tazoti isu vapenyu ndezvipi nderiri basa ratingaita munharaunda medu kuti isusu tikwanisewo kuunza runyararo kuti zvichida pamwe tingakwanisa kukunda dambudziko remhirizhonga iro rinogara chitarisana nesu munharaunda dzakasiyana siyana.
Saka mungati here makwanisa kubudirira kuwana zvamaa muchitarisira pamusoro pezuva iri?
Ichokwadi takwanisa kuwana zvatanga tichitarisira